chatiri kukurudzira ndechekuti madambudziko akadai so kazhinji kacho vantu unoda kupa rubatsiro rwekuti vanhu vawane zvekuzvichengeta nazvo ipapo. Pari seRed Cross munoona kuti tinotora ruzivo rwekubatsira madisaster kuima maRed Cross ari pasi rese, kunana haiti kune madambudziko akambosangana nawo akadaro, kati tinotora ruzivo rworwo torushandisa muno muzimbabwe. Saa tiri kuona kuti dambudziko roita ndekuti kazhinji kacho rubatsiro rwatinopa runobatsira kwechinguva chidiki. Skativa kuti isusu mazimbabwenzi ari muno muzimbabwe nevari pasi rese ngatibatsire kuti tiunganidze zvinogona kuti hama dzedu idzi dziwane rubatsiro rwekuita kuti upenyu huenderere kumberi, kwete zvezuva rimwe chete kana zvevhiki rimwe chete. Asi ngatiase rubatsiro rwekuti vachada pekugara, vanoda mvura yakachena sezvatataura zvechimbudzi izvi, vanoda zvikoro, vanoda pavachazenge vachitenga, vanoda upenyu hwekuti vawane pekutangira mabhizinesi nekuti vamwe vakarasirwa nezvakawanda. Saka kuti tiwane rubatsiro runonyatso kuva neshanduko mukati meupenyu hwavo.
Vanenge vachida kubatsira vanogona kuenda nezvinhu zvavo kupi? Nekuti tinoona vazhinji vanenge vachitivo aiwa nenyaya yeutsotsi huri kusanganikwa nevanhu nyanya munyika, vangazongowana vachibirwa zvinhu zvavo. Ndedzipi nzira dzavangashandise avo vanoda havo kubatsira?
Nzira dziripo ndedzekuti kugovernment kune civil protection unit, vakativo muno muHarare nekumasvingo mahofisi avo vanenge vachitora rubatsiro. Zvekare isusu seRed Cross tinoshanda negovernment kubatsira madisaster situations akadaro, uye yeragara ibasa redu zuva rimwe narimwe zvisine kuti kune madisaster ari kubatsira. Saka tinokurudzira futi zvakare kuti vakasununguka vanogona kuenda kumaRed Cross offices ari muno muHarare, ikoko kumasvingo ikoko kune maofisi eRed Cross, Bulawayo kune maofisi eRed Cross, Marondera kune maofisi eRed Cross, inzekuti maprovinces edu eshe, kana kubatsira zvakare kuburikidza nemaofisi eCPU muHarare nekumasvingo sezvakataurwa nehurumende.
Zvinhu zvamunoona zvingaunganidzwe nevanhu zvinenge zvakaita sezvipi zviri kudiwa iko kunzvimbo dziri kusanganikwana nemafashamu?
Vanoda kubatsira vanogona kuunza anga maion sheet anogona kushandiswa kurufa kana kuti kugadzira matemporary structures ekuti tinogona kushandisa maion sheet ayo nemapoo panotorufirwa vogara zvakanaka nemhuri dzavo. Panoda zvakare chikafu. Chikafu ichi chinofanira kunge chiri chikafu chinoita kuti utano hwavo huve zvakanaka. Vamwe vavo vane utachiona HIV, vanoda chikafu chakanaka chekuti vakwanise kutendera mberi neupenyu zvakanaka. Kune madzimai akazvitakura ipapo, vamwe vavo havana kana mari, havana kana nzira yekuti vangaenda sei kunobatsirwa kuzvipatara. Saka tiri kukurudzira hama kuti vanoda kubatsira vauye nerubatsiro rwekuti utano hwavo huite zvakanaka, chekudya chivepo chakanaka, zvimbuzi vada kuvakwa zvimbuzi zvinonyatso kuti hama dzedu dzibatsirika zvakanakazi. Zviripo zvii matemporary hazvigoni kuchengeta vanhu vakawanda kudaro 2540 vanhu vakawanda. Hapana rubatsiro rwekuti tichere zvimbuzi, tiise mvura yakanaka, tivavakire pekugara pakanaka, uye kuti vamwe vawandidawo maprojekti kuti vakwanise kuzviriisa. Nokuti vazhinji vakarasirwa, havasina kana mombe, havasina kana mbudzi dzavaive nadzo, havasina kana maprojekti avamwe vaide kuzvibatsira. Saka zvinoda kuti vamwe vanogona kupa rubatsiro charo rwemari.